Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatigadzisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, tichinga vanhu zvisina mwero. Kungopokana zvisina mwero tova nemuono umwe chete. Tangodaro chete tataira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango.
Ava masherete vanakunja vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachinda nekusangana nemamb eparliament vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed to government.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindres paradza vanoti paramende yezimbabwe yakakumbira kuita musangano nevedare resenate muamerica kuti zvirango zvibviswe. Chirwere checoronavhairas choramba chichirura pasi rose. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti ZANU-PF ndiyo yega iri kuzvikokera mhepo yakatakura mamera murusero panyaya yezvirango zvakatemerwa vakuru vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nekomiti yeSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica yekunyorera tsamba mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump kuti vawedzere zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemubato reZANU-PF vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. VaTrump vari kutarisirwa mukutanga kwakurume kuwedzera zvirango izvi. Asi ZANU-PF inoti vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu ndivo vari kuzvikoka. VaChamisa vanoti zvose izvi igudzira mukanwa.
Inini ndanesekera iyo ZANU inyi yamunogoterera imunochaipedzera maputika onzeve nekuterera mashoko amunongokandirwa mamwe mabhomba asina basa. ZANU yati hatitereri zvinhu zvinotaurwa nevanhu vanenge vachida kungotsvaga kuputa. Mashoko akadaro anotaurwa chete nevanhu vanoda kuputa. Nyaya yezvirango inozikana kuti yakakonzerwa nei, yakakokwa nei, zviito zvakakoka, zviito zvakadeza. Izvo zviito ndezvati ngazviregere kuitwa. Iwo unoti waita woda kunopomera asina kuita woti ndakaitiswa. Waitiswa unomboitiswa sei? Nani? Sei? Kupi? Wakapusa here kuitiswa kudaro? Chii chakamboita kuti zvinhu zvivepo zvakadai zvakashata izvi? Moda kupomera munhu anenge achingozvifambirawo. Zivai kuti tese pamunomemera mumwe munhu mhosva zvigumwe zvina zvakatendeka imi pachenyu. Saka ivo vari kutaura mashoko iwayo ngavazive kuti pavakatendeka chigumwe kuMDC vari kutaura zvinhu zviviri. Chokutanga vari kuti ivowo vane zvavakaita zvigumwe zvina zvakatendeka kwavari. Chechipiri vari kuti MDC ndeine masimba kudarika vamwe vese. Saka ndo vane simba rokuita zvinhu nokusaita. Asi haakukokusaona kwavo hongu tine udhamu, hongu tine masahwira, hongu tine chiremerera, asi hatishandisi chiremerera ichocho kuti zvishatire nyika. Isu toda kutungamira nyika iyi isina kana chirango. Sokutoti toda kuti patinopinda pasava kana nechirango chimwe chete. So kana pakanika pabvise zvirango dishi nderedu, dambudziko nderedu kuti zvingabviswa sei.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ndosaka muzi vachitaura kuti ngatiigadzirisei matungamirirwo enyika. Ngatigadzirisei nyaya dzeuore. Ngatigadzirisei nyaya dzeshanduko mareforms. Ngatigadzirisei nyaya dzekutungamira zvakanaka good governance. Ngatigadzirisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, tichinga vanhu zvisina mwero. Kungopokana zvisina mwero tova nemuono umwe chete. Tangodaro chete tataira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena. Zvikara zvinoda munenge makashata. vakangoita rima muzva kuti mumba imomo bacteria yatouyawo, mosquito yatouyawo. Saka tiri kuwanirwa mosquito mumusha medu nekuti mune rima, mune tsvina irimo. Ngatichairei mumba tobvisa zvese zvakashata. Zvimwe zvese ari kunze kwenyika chero vakada kuuya vachiita kucheka imwe tsvina, tinoona kuti tsvina yauyiswa nokunze.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanupf vakindness paradza, ava vanoti vakatokumbira kuita musangano nemutauriri wedare rehouse of representatives muamerica amai nancy pelosi kuti vazeye nyaya dzezvirango idzi.
Ndakatonyorera tsamba kuna Senator Jim Risch, who is chairman of the Foreign Relations Committee. Ndikamunyorera mwedzi mitatu yapfuura kuti tinoda kuuya ikoko na speaker veparliament Advocate Jacob Mbenda kuti tizokuudzai zviri kuitika muZimbabwe isu separlament, kwete kuteera zviri kubva kusocial media kana kune vamwe vanhu vasinei or vasina ruzivo rwakanyanya nekugadzirwa kwemitemo yatiri kuita. Mwedzi mitatu futi yapfuura ndakasangana nenhume dzaibva kustate department kuti dzizondiona, ndikadziudza kuti endai munotaura kuna Senator Jim Risch kuti tinoda kumuona titaure semaparliamentarian tese, tinzwisisane, kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo, kwete. Saka havasati vatipindura kusvikana zvino. Inyaya yandinobvunzira kuti inyaya yavari kuita yezvino yavari kumboita yekuda kubvisa purezidendi wavo iri kuwanesa, asi tinobvunzira kuti kana zvapera izvi iyi vachatidenga, toenda takatungamirirwa naspika veparliament Advocate Jacob Mbenda kuitira kutinoonawo amai Nancy Pelosi avanwa spika wecongress kuti tinyatonzwisisana kuti tavapapi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana veZimbabwe kuti zvifambe zvakanaka.
Misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini?
Hatisati kwapera 20 makore apera makumi maviri emakore parliamendi maMPs eAmerica nemaMPs eZimbabwe asina kumbosangana, asi vanosarudza vanhu vavanoda ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition neMPs, asi havati kusangana nemaMPs eZanupf. Ava masenete vanakunja vaiuya kuno kuZimbabwe asi vakanga vachisingadi kusangana nemaMPs eparliament, vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed kugovernment. Isu takati ngatisangane tega tega titaurirane tikuudzei zviri kuitika munyika.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muHarare. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana matatu nemakumi matanhatu kuChina nemunhu mumwe chete afa kuPhilippines. Kutapuriranwa kwechirwere ichi kwave kupa kuti upfumi hwenyika yeChina hutange kudzikira zvakanyanya. Zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vose vari kubva kuChina nedzimwe nyika dzine vanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Mumwe anga achiongororwawo mutambi wenhabvu weHighlanders Prince Dube, uyo achangobva kuChina uko aitsvaga chikwata chekutambira. Kuti tinzwe kuti Zimbabwe iri kuita sei kugadzirira nezvechirwere ichi, tabata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo.
Zimbabwe tamira-mira kuitira kuti chirwere checoronavirus chikapinda muno. Saka chikuru ndechekutodzivirira tese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika, pamaairport nepamabhodha, tese tirikumeka sure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havana here kupisa kwemuviri. Saka pane mishini iriko inotarisa kuti munhu haasi kupisa muviri here. Ndo zvatiri kugadzirisa izvozvo, tatozvigadzirisa zvese zviripo kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsochenenzerwa.
Zvinhu zvakamira sei kuVictoria Falls kwamuri kushanya uku?
Kaona kuti vakarongeka vagadzirisa zvinhu zvakanaka paairport pavo nepachipatara chavo. Kaona kuti pakanaka paairport pari nani, asi uku kuground border uku pakati pezambia nezimbabwe apa panoda kuti tizabatsire tiwane tivavakire dzimba kana kuti makontena munochekerwa vanhu matemperature, nekuti kana vakazowanawo pane munhu anenge ane temperature yakakwira muviri uchipisa, vanokwanisa kumuisa imomo kwarantini asati aendeswa kuchipatara. Saka ndo patiri.
Saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumoko, zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei?
Ehe, kune maambulensi naana chiremba. Pano tifanira kunge pana chiremba kuti kana pabatwa munhu azvinzi ari kupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei, ona kuti anokodzera kuti aende, anobva aendeswa kupi? Kuchipatara. Kuchipatara ndokuonoitwa chiisolation. Apa pamaairport iquarantine, wobva ipopo akuendeswa kuisolation. Anikake kuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins zvatakati vanoenda ikoko. Bulawayo tine Thornbury hospital iriko futi nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Tingati gadziriro yeZimbabwe yasvika padanho repamusorosoro.
Zimbabwe yamira-mira kuitira kuti tisawana chirwere checoronavirus. Tamira-mira vanhu vedu vese vadzidziswa kuti zvinoitwa sei. Mishonga yacho inonzi inobatsira taiwana taiunganidzawo vashandi vedu vese vapamabhodha vadzidziswa chikwata chedu chinoona kuti kana kwaita zvinhu zvakaipa maemergency chabatana chiri kutaura uye tafara zvikuru tichiona kuti mamwe makambani mahombe muno muzimbabwe amira-mira kuti atibatsire kuti tsvangira mishina imwe inodiwa kumabhodha. Zvatoda kuti mabhodha ese tigadzirise zviri kugadziriswa, iye zvino vari kushanda vachitarisa kuona kuti hapana vanopinda. Zvatoda kuti tivabatsire futi kuti panyatso kusimba kumabhodha epasi, ari mabhodha endege. Aiwa, uko tinenge takamira zvakanyanya kunaka.
Gurukota runoona nezveutano Dr. Obidai Moyo vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepanhau repaindaneti reZim Online rine nyaya yekuti vanhu makumi maviri vakafa kuTanzania apo vainamata vari munhandare yenhabvu mudhorobha reMoshi pedyo negomo reMount Kilimanjaro. Vanhu ava vainge vaenda kunoshumirwa naPastor Boniface Mwamposa, avo vanozviti vane simba rekuti vanhu vawane upfumi. Uye pakuda kunotora mafuta ainzi ane zodzo, ndipo pakatsikirirana vanhu vachibva vafa. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti vanhu zviuru gumi nezvishanu vekunyatsime kuchitungwiza vanzi nekomisheni yaiongorora nyaya dzeminda kuchitungwiza vapiwe magwaro ekuti ndivo varidzi venzvimbo dzakavakirwa dzimba. Izvi zvinotevera kubuda kweongororo yemashandisirwo enzvimbo dzekuvakira dzimba inoratidza kuti vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vaitengesera vanhu vakawanda nzvimbo imwe chete yekuvakira imba. Komisheni iyi inoti vanhu vaitengesa nzvimbo idzi vanofanira kusungwa. Vanhu ava vari paBremer Farm neLot 2 of Longlands Farm. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle rinoti makambani mazana maviri nemakumi matatu nerimwe chete anonzi ati ari kuda kuratidzira pamusika wekutengeserana weZITF muBulawayo. ZITF inoitwa kamwe chete pagore kubva musi wa21 kusvika 25 kubvumbi. Muchikamu Chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Asi tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Ini ndinoitwa Katio, ndinobva ndiri pano pamutata. Ndinoda hangu kupa pfungwa dzangu pamusoro pevamapuresidendi edu anana vhaisi wavo ana Chiwengwa nana Munangagwawo. Varume ava vanondishamisa chaizvo kutaura chokwadi. Mabatiro anoita wanu nemanzwa avanotaura hazvienderani. Ndiri pamashoko aChiwengwa akataura nokuti dzidzo hakusi kupasa chete asi kuti kudzidza kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka uchiita sei zvimwe zvakadaro. Ndinoona ndinoapokana nawo mashoko iwayo because mabatiro avanoita vanhu nematongero avari kuita nyika ingaende kupi nemunhu asina kudzidza, munhu asina chaanoziva, munhu asingatauri kana chirungu zvacho. Ndo zvaka muri kuona muZimbabwe zvinhu zviri kunetsa seizvozvizvi nekuti ZANU PF haitungamire vanhu asi kuti inotonga vanhu. Iye zvinoizvi nyika yadhawni yapasi chaipo chaipo. Tinotovademba mugabe kuti vakanga vatori nani vanoedza vatiri kuona iko zvinoizvi nekuti iko zvinoizvi mvura hakuna, zvirwere maticha hakuna, madhokota hakuna, vanhu havasi kutambira, magesi hakuna, zvese zvaashadhawni muZimbabwe. Saka chiri nani ndechipi ichocho? Ndatenda.
Ini rasta ndiri kuZimbabwe. Ndinodini nevachamisa vari kutamba nenguva chaizvo. Ko vanodirei zvekuswera vachitenderera pazvinhu zvavanozoti hazvishandi? Varuregererei kungoti tiite zvekuvhota kunyange pamafoni chaipo chaipo. Hanzuchi ndo vakauya netekinoroji, ndo vakauya neinternet kuti zvinhu zviite zvakanaka. Mafoni isati kufonezana sati vakauya navachamisa vari kuICT nguvai. Saka varegererei kungoti tingovhota pamafoni, maservice provider okondrora ndiwo mavhoti. Registration yongoitwa sekungorejista kwatinoita masesi tiri pamafoni. Basa reserwa kumaservice provider other than kukwazek basa vachitengerwa mota dzinodhura pachibudiswa mari yakawanda chinziri kuenda kuzek. At the end of the day takuchema nekuti variga vazoita sei. Ko varoregererei kungoti tingoita zvepafoni? Ende pafoni pakanakira kuti hapana munhu anonzi arovha kubasa achienda unovhota. Zvinhu zvingori simple. Aivanga vari vamwe vafunga walongi papa mafungiro angu vanyatsovatora vacherechedza. Otherwise tingangobudawo nechimwe chinhu chitore nani. Pane kuswera tichikakavadzana nevakuru ava tichiita zvimwe zvese kana as long as tichipinda mubaroti handione pane chinobuda.
Makadi Studio 7, ini ndinoitwa Stembeni Kundani, ndiri kusouth Africa kuJoburg. Munozviona zve vanhu veZANU PF vakapata kungwara chaiko chaiko hapana. Kana totaura hanzi vanhu MDC vanotaurisa kana vanhu mapurisa achirambidza kutsvairwa, Chamisa ana unogara pachigaro chamunangagwa but ari kuitira kutsvaira nzvimbo chete kwete kuti ari kunogara muparliament kurambidza kutsvaira mapurisa eZANU PF. Munodyeko emapurisa eZANU PF iwo murivona mapotatoes ndozvamuri kugwinyirira uchirambidza vanhu vanodavo kutsvaira kuchenesa nyika nzvimbo kuti ichene.
Makadini nezvenyu apo pastudio 7. Varume ndiri kukumbiravo ndarwadziwa noupenyu kuti dai vanhu vanoita nezvematongerwo enyika mapolitical parties aika varume dai vanhu vavagara pasi vawirirana because matambururo atiri kuita ka anorwadza. Kunyange zvikanzi unorarama uri muSouth Africa machona munodorwadza kugara zvakanyanyisa kudarika kumusha because wani unogara wangobatira hura mumaoko, hausi sefi mumba maunogara, ndo maunovata, ndo maunogezera zvakawanda mumba imomo muchiwani room. Upenyu hwatiri kurarama hwakaoma varume. Ndiri kukumbirawo kuti dei varume ava vanga vatigonera kutipa kuti vadombogarawo pasi vataurira vawirira nebhikozi tiri kusafa nekuda kwamapolitical parties. Nyika yedu haina kuomerwa but avo vanoita nezvezanu nana MDC nezvechinyi zvo ngazvikanzelewo. Ndo zvinhu zviri kutiuraya nenhamo.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7. Tinokokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume akapfurwa akafa kuLondon nezuro mushure mekunge abaya vanhu vakawanda nebanga. Mapurisa emuLondon anoti vanhu vaviri vakakuwara muchiitiko ichi mushure mekukuvadzwa nebanga iri. Meya weguta reLondon vaSadiq Khan vakanyora mashoko paTwitter vachiti vanopfurikidza mwero avafe vakaonza ruvengo muvanhu zvekuti vazoguma varwisana. Gurukota rinoona nezvekurima muSomalia vaSahid Hussein Lead vari kuyambira kuti munyika iyi munogona kuita nzara mushure mekunge nyika iyi yasangana nedambudziko rehwiza dziri kudya zvirimwa. Somalia yagara yakatarisanawo nenzara sezvo vanhu mamiriyoni matatu vasina chekudya. Dzimwe nhengo dzedare reSenate kudivi remaRepublicans dzinoti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato ravo remaRepublicans vakakanganisa nekuda kukumbira Ukraine kuti iferefete vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzegore rino. Nhengo mbiri dzemaRepublicans dzinoti vaLamar Alexander navaJohn Ernst dzinoti kunyange hazvo vaTrump vakakanganisa hazvingapi hazvo kuti vabviswe pachigaro nedare reSenate. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvemutambo weNFL kana kuti National Football League weSuper Bowl watambwa nhasi pakati peSan Francisco 49ers neKansas City Chiefs kuMiami, Florida. Kansas Chiefs yakunda San Francisco 31-20. Mukuzeya nezvemutambo uyu tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaPromise Sunday.
Aiwa, Super Bowl unenge wabuda zvakanaka, wafadza zvikuru kwazvo. Kansas inenge yagona basi.
Ndo yamava muchitarisira kuti inokunda here?
Ya, ndo yana nichitarisirawo kuti inokunda yabva yanazoitawo mutambo wakanaka.
Asi tichitarisawo iwo mutambo uyu, ndo mutambo unenge wakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda vemuAmerica nevari kune dzimwe nyika. Chii chinopa kuti vanhu vanyanyo farire mutambo uyu semaonereni?
I think mutambo uyu ndo mutambo wakadevelopa nemuno muAmerica kunyanya. Unoona kuti mutambo wavo uyu ndo football yavo. Madiro atinoitawo soka kunzvimbo dzedu kwatakakurira kuna naAfrica kunokuwo mutambo wavo wavakaita mukuru ndiwo wefootball iwoyo. Saka munoona kuti America one kudominika kwainoita paworld stage. Mitambo yavo yavanofarira iyi vakakwanisa kuita commercialize kudhara chaizvo. Dzimwe nyika sadzi dzaita commercialize masports. Saka I think ndosaka tichimuona une mukurumbira zvakanyanya iyo football yavo iyoyo, even National Basketball Association yavo. Masports avo vanokwanisa kuvamaketa zvakasimba.
Kazhinji rinenge riri zuva rekutandara nemhuri kana kuti neshamwari, imi manga muchiita sei kuona mutambo?
Aiwa, tanga tirivo kumba kweshamwari dzedu dzatinopinda unadzo makereki. Saka tatounganawo tiri mhuri dzinokwana kuita zvishanu tiine vana vedu tichiona tichigocha tichifara tiri pamwe chete.
Kazhinji vamwe vanotarisira zvinenge zvichitengeswa kana kuti maadverts uye kuti ndevapi vaimbi kana kuti muimbi anoridza vakomana pavanomboenda kunodya maranjisi kana kuti half time. Nhasi panga paina J-Lo naShakira, mazvionawo sei?
Vatifadza zvikuru kwazvo. Tanyanyofara nekuti Shakira anofunga munozviziva kubvira paWorld Cup yekusouth Africa paya paakaimba song yemain team yesoka World Cup yekusouth Africa iyaya. Akabva anatokwanisa kubatawo biti racho. I think biti redu rekuAfrica rakambanakidza zvokuti nhasi vatambawo song. I think manzwira andaita inenge song yaPepe Kale yajera Gerante iyaya. Vatambawo biti rakarerekera ikoko, zvinova zvinhu zvinotifadzawo zvikuru kwazvo.
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina kwakare. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Shinzoman uyo ane kambo katsva kari kunetsa kanonzi Gusheshe.
Tinokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa, ndizvo baba, munofara here kwamuri kwekurumiri kwemakungo?
Aiwa, kuno tinofara hedu chando chete.
Aiwa, kuno tombopiswa totonhora, piswa totonhora tichitojaira.
Shinzo, tombotarisa kambo kawakabura kanonzi Gusheshe aka uchimba naNovi Keys.
Yes.
Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Vozi sound yacho iri different, vasiyana nezvavaigara Shinzo mazoe. Saka tiringoti matambiro avo kuti zvirikuratidza trend. Ende zvaane rimwe level rekuti zvakutambirwa Africa kana neikoko kwamuri ndofunga mazvinzi. Saka zvaane kamuka level zvasiyana nekanga nako before.
Tarisa iko kambo aka kanonzi Gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
You motokari?
Ega, motokari Gusheshe BMW. Bari manje apa Gusheshe manje takarishandisa sezvemusikana.
Ndopari kubva nigiriki yacho kuti ibango chairo.
Aiwa, ibango Gusheshe hariperere kumhanya. Gusheshe unongosheshe ubva zvidzoka nhoko zvidzoka zvipinda nemukati kubuda nekusera.
Yeah, saka tirikuona kuti rwendo runo makaimba imi naNovi Keys ndiani uyu?
Yeah, Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva ripa DRC apa?
Anobva DRC, but amai vake vanobva kuTanzania. Saka it's DRC and Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Ko kubatana nanhengerikenzine nemukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwe vanhu vese andakambona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzoman zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawandisa because apa ndichataura kuti ndichabudisa mavideos akawanda nemasingles akawanda but album ndichiri kutoronga kuti ndodii. But ndokwanisa kuzokuudza zvafamba kuti ndichaita sei, ndoita album here kana but now masingles ari ngobuda zvichitoenda.
Pane imwe iri kuuya here mazuva anoteera kana mwedzi uri kuteerawo?
Yeah, pane masongs akawanda zvekuti but handisanda ndichileta kuti ndeitiri kuya because ini ndiringoita mavideo ende ndozongosumeka but now ine song yangu featuring Gasporia yandokuda kuti ndirilise nava but I think it's on Valentine's Day.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman angari parunare muHarare. Mangwana tinenge tine hurukuro nemuimbi Greatman ane kambo kari kunetsawo kanonzi Kuita kwaMwari kaakaimba naMathias Mere. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa remDC vaNelson Chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango. ZANU-PF yotsvaga kuita musangano nenhengo dzedare reparamende muAmerica nenyaya dzezvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika